Vamangwana vakataura mashoko aya pachirongwa cheZimbabwe Television Network ichishanda neVoice of America chinonzi Fourth Estate chaive nedingindira rekuti Mapping Zimbabwe's Media Landscape nezuro manheru. Vakatiwo vanoda kuti mabasa ekutapwa nekuburiswa kwenhau avandudzwe kuti pave nemakambani akawanda emaredhiyo, materevhizheni nemapepanhau. Vachiti izvi zvinoita kuti vana vakawanda vanobva kuzvikoro zvepamusoro vawane mabasa.
Kune vana vechidiki vakawanda vari kubuda mumayunivhesiti, kune zvakawanda zviri kuitika mumarokesheni nemumatownship medu, minana necreativity iri kuitika ikoko yese. Tinoda kuti yese vanhu vakwanise kuita mari nayo. Tinoda kuopena yatinoti media space yedu kuti vanhu vazhinji vakwanise kuzviexpressa, vataure zvavanoda kuvaka nyika yedu yeZimbabwe. Kana tichiti Zimbabwe iri open for business, hatisi kureva mabhizinesi anobva kunze chete, tinoreva namabhizinesi edu eindastri yedu yemedia.
Vakatiwo vanoda kuona nepfenyuro dzemumatunhu dzichivhurwa, vachiti izvi zvichabatsirawo kana vasiri mumabasa enhau. Vamangwana vakatiwo izvi zvinobatsira zvikuru mukushambadza nyika pasi rese. Mupepeti wenhau weZimfact Platform vaChristianaka vakatiwo vanotambira mashoko ehurumende aya nemufaro.
Asi mufaro iwoyo unozowedzerwa chete sevatori venhau, sevanhu vanoshanda mumabazi ematorerwe mashoko nemafambisirwo avo kana vachinge vaita zvavanenge vataura. Isu sekuZimfact tichange tichivatarisa, tinoti promise checker, ndeyekuti kana vanhu vachinge vataura zvavanoda kuita tinovanyora pasi kuti vataura zvakati musi wakati, vati zvichaitika musi wakati. Tichange tichitarisa kuti mashoko nemarongero ehurumende vachange vachiita izvo zvavataura kuti vachai.
Vachitaurawo pachirongwa ichi vachinaka vakati chimwe chave kunetsa munyika inyaya yekuti munhau mave kufambiswa mashoko asiri echokwadi akawanda. Vakatiwo zvinosuwisa kuti vazhinji munyika havachina chivimbo nezvinobuda mumapepanhau. Vachinaka vakati chakakosha kuti vatapi venhau vanyore nhau sekutaurwa kwadzinenge dzaitwa, kwete kuisa pfungwa dzavo.
Dambudziko retinaro senyika yeZimbabwe, ndinofungawo zvinowanikwa pasi rose zvaakuwanikwa zvakawanda, ndechekuti vatauri venhau vaakusanganisa zvataurwa zvaitika nemafungiro avo. Nofunga izvozvo haasi matorerwo nemapepeterwo emashoko akanaka.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira muzvare Grace Mutandwa akati haafari nemashandire ari kuita vatori venhau munyika, achiti mioro yavo iri pasi, izvo ati zvinokanganisa mashandiro avo.
Zvinokanganisa basa nekuti vanhu kunze uko vakungoona vanhu vese vanotapa nhau sevanhu vaya vanotengwa nemari, vanhu vasingatauri chokwadi. Isu tichifunga kuti vangadai vari vanhu vaiva nekuti ndakauya kuzoita basa iri, mari yacho ishoma zvayo, asi ndo basa randakasarudza.
Vamwe vakataura pachirongwa ichi ndiva Jeff Nyarota vakamboita mupepeti wemapepa nawo akaita seChronicle neDaily News, avo vakati vanoona sekuti mabasa ekutapa nawo aderera munyika uye kuti pane kupokana pakati pevatapi venhau vanoshandira mapepa nawo ehurumende neavo vanoshanda vakazvimirira. Mumwe mupepeti mukuru mukambani yeZimpapers vari ZTN vaWilliam Chikoto vakati mukaha uyu wakawedzera muna 2000 zvichitevera kuumbwa kwebato guru rinopikisa reMDC muna 1999, asi vakati kambani yavo inoedzana pose painogona kuita basa rayo nemazvo. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reMedia Institute of Southern Africa vanyanshe Nyakunu vakati chikuru chavakatarisira kuona hurumende ichishandura mitemo inombunyikidza vatapi venhau, vachiti izvi zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo.
Pane nguva makore zvichitaurwa izvo zvataabuda ndezvekuti kutarisira kuti izvozvo zviitwe chimbi chimbi, kwete kuti tisipedze zvemamwe makore tichiramba tichitaura nyaya imwe chete.
Chirongwa ichi chakatepfenyurwawo pane pfenyuro dzeVoice of America uye vachinaka vakati mushandira pamwe weVOA neZimpapers wakanaka chose uye unokurudzirwa sezvo uchiratidza pachena kuti Zimbabwe yazvipira kushanda nedzimwe nyika.
Ndanyanya kufara chaizvo kuti mashandiro aya aitwa nhasi pane mukuru ari kubva kuMinistry of Information kana taitarisa makore apera kuda mashandiro aiwaya zvainetsa. Ndofunga kuti nyange kune vanonetseka kunze kuti Zimbabwe iri kuda kuenda kupi, ichi chimwe chiratidzo chekwetiri kuda kuenda, chetingati maaspirations.
Aka akasike kutanga makambani achishanda pamwe sezvo muna Nyamavhuvhu akaita chimwe chirongwa zvakare chakaburitswa pasi rese kusanganisira paVOA nedzimwe nevhenyuro dzainoshanda nadzo apo pakaitwa gakava rekutanga munyika musarudzo dzemutungamiri wenyika, kunyange vamwe vatungamiri vakaita sava Emmerson Mnangagwa veZANU PF navaNelson Chamisa veMDC vasina kupinda muurongwa uhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.